mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 Gurume 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tv muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vagomba vari kunemerwa iyo mhosva yekuita zvisiri pamutemo wakanangana nemaelections inonzi kufarita electoral act vachinziwo muna 2018 vakataura kuti ivo vaigara uye vakarejista kuvhota vachigara pamo 56 iyo vasingatari ipapo.
Vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi.
Gwaro racho ndorinonzi nechindevere amanyana it's complete nonsense. Harina nemusoro, hapana zvarinorehwa ba mapurisa maintenance of public order inongorequire kuti maparties informe mapurisa kuti wari kusangana pakati pakati. Zvi security arrangements izvi hazvinoba munyika imomo.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anobudisa gwaro pamusoro pekuitwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro musarudzo.
Zvatanga tichiona ndezvekuti vanhu havana kubuda neuwandu hwavo sekutarisira kwatanga tichiita. Izvi ndofunga tinogona kutaurawo zvekare sematarisiro anga achiitwa nekomisheni nekuti manamba zavanga vakanyora tovanga tarisira kuzorejista haasiriwo mabudiro aanga achizoita. Tanga tichiona zvekare zvingambinyi zvakatisiyanesa zvazvichisanganikwa nazvo muvanhu nevanhu vanga vachida kuedza kurinyorisa kuzvota vamwe vachinzi mastawa avako vanenge vaienda kunotarisa vachiona mastawa asipo.
Masangano akazvimirira anobatsira mune zvesarudzo anoti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota hwakanyanya kudzika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vameya veguta reHarare vaHerbert Gomba vakasungwa nezuro pavakaenda kumapurisa negweta ravo kunobvunza kuti sei mapurisa akange achivatsvaga pakupera kwesvondo. Gweta ravaGomba vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 kuti vaGomba vari kupomerwa mhosva yekuti muna 2018 pavaigara nevabereki vavo vakanyoresa nzvimbo yavo yekugara yavakange vasingashandisi uye kurega vamwe vatsigiri vebato ravo vachinyoresa kuvhota vachishandisa pamba pavaGomba senzvimbo yavo yekugara. Vankomo vanoti mapurisa anoti vaGomba vachamiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi chipiri.
vaGomba vari kunemerwa iyo mhosva yekuita zvisiri pamutemo wakanangana nemaelections inonzi kufarita electoral act vachinziwo muna 2018 vakataura kuti ivo vaigara uye vakarejista kuvhota vachigara pamo 56 iyo vasingagari ipapo zvinova zvisiri zvechokwadi nokuti ivo gore iroro vaigara pamba ipapo pamba pavabereki vavo vakazobva ipapo after my elections muna 2019 ndozvinya mhosva yavo yokutanga. Mhosva yavo yapiri ndeyekuti kunonzi kune vatsigiri vavo vakaenda kunorejista kuziriki vachiti vanogara pamba pababa vavo naizvozvo vanonzivo vakaita electoral fraud kufailita section 37 subsection 2 paragraph yeelectoral act. Asi vaGomba zvavanei nezvekuita nezvevanhu vanoenda vachinorejista vachiti tinogara pakati vanhu vanenge kana zviri zvenhema vanhu vanofanira kunge vachibva ivava vacho vanonzi vakanorejista vachishandisa adresi yavaGomba.
Vankomo, inyaya yokuti ndakanyoresa kuti ndinogara pamba pakati ndikazotama kana kuti ndikazoenda pane ima adresi yakakosha sei, iri serious zvakadini pamutemo?
Chokutanga ndechekuti pane mhosva here, ngatinzwanei ipapo. Ndozvitokorora zvakare gore ra2018 vaGomba alaikara panamba 5756 pamba papa baba ndipo palaka register kuti vanofotera vanhu ndipo palaka fotera vanhu 2019 my elections atopfuura ndipo palaka zwana au pao pachibana kuti vanogara nomudzimai muri yao ndipo palaka zoinda saka musha yakaparwa era ina kupamba hatingasviki pakunotaura kuti nyaya yakaomarara sei tisina kumboshifunza kuti musha yakaparwa here hapana musha yakaparwa tomboti kana pane mumwe ngana apara mosha yakaita seiyoyo haisi nyaya yekuti munhu ungarara muchitoksi nyaya yekuti kwanzi wavhaireta maelektroekti aiwa fodo
nyaya iyi ichaenda kumatare rini
mapurisa vanga vachivimbisa kuti vanokwanisa kuenda kudare nawo mangwana asi hapana chachinoziva kuti vachabudirira here kana kuti vachamirira kuti inde kumatare nechitatu panopera 48 hours
tinonzwa kuti ivo vanga vachidavo kukwipidza musarudzo dzamabi elections dziri kuuya idzi pane chichava tadzisa here
hapana chinovatadzisa nenyaya yekuti kamunenyaya yekumirirwa mutemoro wedu watinawo munomu ndewekuti munhu anonzi kusvika dare remhosva ramubata kuti ane mhosva anonzi aiwa iye anenge achakachema asina chipomedzerwa uye ngeda kukubatai muromo havasi kuda kukwipa vari kutokwipidza
ivo vakadini havo nekuti tatambonzwa kuti pokutanga apa vanga vasingazikanwe kuti vari kupi vakasimba havo here utano hwavo hwakadini
utano hwavo pandavasiya mumaoko emapurisa vanga vari vakasimba zvicho chaizvo pavanonzi vakashayikwa munhu waitiza motokari dzaivatsvaka dzisina matingati manumber plates kana vanhu vaida kuzviputisa pachena kuti ndivani vari kuvatsvaka saka ivo vakabva vati aiwa yanga iri wikendi ndobva vambotsvaka pokunozvichengetedza kusvikira nhasi yavamande ndokuzotsvaka gweta ravo rikadaiwa pane vanhu vandoda kunovara kuti vainonditsvaka handiitizonzwa kumapurisa kuti ndivo here vainditsvaka tikasvikawo zvechokwadi tikaona mapurisa ndiwo aivatsvaka
avo vange vari gweta revaimbove meya wekutare harare vaherbert gomba vaharrison mukomo vari parunhare kuharare nestudio 7 masangano anobatsira nekuchengetedza kodzero dzevanhu mune zvesarudzo ezimbabwe election support network neelection resource center akabudisa nezuro gwaro rezvaakawana muongororo yavo muna kugadzi yezvesarudzo nekunyoreswa kuvhota kwevanhu munyika nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reelection resource center vasolomon bobosibunu vanoti uwandu hwevanhu vakabuda kuzonyoresa hwakadzika zvanga zvisingafungirwi vachiti pane zvipingamupenyu zvakasiyana siyana kubva kunzvimbo imwe kuenda kune imwe vabobosbunu vati zvimwe zviri kukonzera kuti vanhu vasabuda nouwandu hwavo kunonyoresa kuvhota zvinosanganisa kutya mhirizhonga nguva yazvinotora kunyoreswa kushaya magwaro akakwana kuti vanyorese uye nekushaya nguva yekumbobva pabasa tabata vabobosbunu kuti vatiudze zvizhinji
paongororo yatanga tichiita takaitanga kubva muna February patanga kunyoreswa kwevavhoti tanga tichitarisa basa ranga richiitwa necommission kunyoresa vavhoti tichitarisa zvanga zvichiitwa nevezvematongerwo enyika tichitarisa zvanga zvichiitwa nevamatungamiriri vematunhu tichitarisa zvekare zvanga zvibasa ranga zvichishandwa nemaorganizations amushanda akazvimirira oga tichiona kuti basa iri rinoita here kutsemu kunyoreswa kwevavhoti kuenderere mberi zvakanaka
chii chamakaona vabobosibunu chimwe chezvikuru zvamakaona ndechipi
zvatanga zvichiona ndezvekuti vanhu havana kubuda neuwandu hwavo sekutarisira kwatanga tichiita izvi ndofunga tinogona kutaurawo zvekare sematarisiro anga achiitwa necommission nekuti manambers avanga vakanyora kuti vanga vachitarisira kuzorejista haasiriwo mabudiro aanga achizoita tanga tichizoona zvekare zvimingambinyi zvakatisiyanesiya nezvazvichisanganikwa nazvo muvanhu nevanhu vanga vachida kuedza kurinyoresa kuvhota vamwe vachinzi masitawa havako vanenge vaenda kunotarisa vachiona masitawa asiko vamwe zvekare tichiona kuti magwaro ekuti vanyorese sevavhoti vanga vasina saka ndivo vamwe matambudziko atanga tichiona nezvatanga tichiona tichizoona zvekare dzidziso yacho kuti yanga isina kunyatsokwanira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana kuti vange vachikwanisa kunyoresa kufuta.
Mataura nenyaya kuti vanhu havana kubuda nehuwandu hwavo kuti vaende kunonyoresa. Chiri kukonzera ichi chii chamakaona ipapa?
Rekedza injitsi nyaya dzakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana dzinokonzeresa kuti vanhu vange vachiona kunge sarudzo kana kuti kunyoresa kufuta kunogona kunge kuchishaya basa. Tinogona kutarisa kutaura kunogona kuitwa nevakuru vematunhu vachitora machivi ezvematongerwo enyika ivo vasingatarisirwi kuti vange vachidaro. Zvinoita kuti vamwe vafunge kuti saka zvavarida kuedza kuita hazvina basa, saka rekedza vangogara varekedza kunyoresa kufuta. Chitarisa zvekare vechidiki vanotarisa zvinhu zvakati siyanei siyanei. Nguva yaunotora kuti unge uchinyoreswa kunenge kuchinyoreswa kwacho zvinenge zvichitarisirwa zvinenge zvichidiwa zvacho. Zvinogona kuita zvekare kuti vechidiki vange vachiona kunge mukana yavo yekuzenge vachinzwikwa musarudzo dzachona dzine zvinenge dzabuya inogona kunge iri mishoma. Saka nekuda kwaizvozvo vanogona kuona kunge kunyoresa kufuta kusina nebasa rese. Chizotarisa zvekare mabasa anoitwa nevanhu nguva nenguva dzavanenge vachienda kumishando. Inoita zvekare nokuti tikatarisa munhu wachiremba kana mukoti kana mudzidzisi dzimweni dzenguva, nguva dzaanobuda achienda kubasa nenguva dzaanodzoka nenguva dzinovhura vekomisheni nekuvhara, munhu iye anogona kushaya mukana zvekare wekutanga achinyoresa kufuta. Saka toona kuti mikana zvekare iyoyo inogona kunge iriyo iri kukonzeresa kuti uwandu hwevanhu ava huite ushoma. Zvari vaizvo kuti totarisa kuti vekomisheni pavanenge vachigadzirira matimetable hwavo kana kuti urongwa hwavo vanofanira kutarisa zvekare kuti vanhu vanowanikwa nguva dzipi uye vari panzvimbo dzipi panguva dzakafanira. So that vanowana mukana wekunge vachinyoresa sevafuti.
Zvinhu zvamakawana muongororo yese iyi muchazviendesa kupi? Uye iyo ZEC inoteererawo here zvinhu zvamunenge muchiudza pamusoro pezvinhu zvamunenge mawana muongororo dzenyu?
Chatatoita ipapa ndechekuti sekuuya kwayaita kune vatori venhau inenge yaendawo zvekare kuZEC kuitira kuti vazive kuti zvapaongororo iyo zvatakaita izvi ndozvatakaita se ndozvatakaona zvatinofungidza tarisira kuti zvinoda kuti zvigadziriswe vachibva vazvionawo semaonero amangoitawo pazviri mugwaro ratatumira iroro kuti pane zvatakaona zvatiri kutaura nezvazvo zvinosanganisira chero mhirizhonga dziri kuitika misangano iri kuitwa yekutsvaga rutsigiro mapato ezvematongerwo enyika varotsvaga rutsigiro rwemusi wa 26 March tokutoona kuti mhirizhonga inenge ichiitika ikoko iyoyo inoita kuti zvekare vanhu vatange kufunga kuti saka sarudzo dzacho dzichazouya nemhirizhonga yakadai, saka ina hazvingaita hangu kuti ndinyorese kufuta. Sarudzo dzacho dzichazoita kuti mapurisa ange achikanda machegas kwatiri, saka zviri nani tisanyoresa kufuta. Saka tinoda kuti ivevekumapurisa vanoona nezvemutemo vaverenge zvekare zvatakanyora izvi vaone kuti pane zvavari kuita zvinogona kunge zvichiwedzerawo zvekare kuti uwandu hwevanhu vatiri kutarisira huite ushoma. Nekuti vanhu vanenge vakutarisa kuti nokuti vechidiki vamwe vari kuyo vachange vachienda kumisangano iyo vachaona zviri kuitika wofunga kuti ndo zvatiri kuda kuzonopinda mazviri here, vanoona zviri zvinhu zvinenge zvisina kukodzera. Saka vemapato ezvematongerwo enyika ivo vezvemutemo kumapurisa edu kuZimbabwe Electoral Commission vanoona nezvesarudzo dzacho vatungamiriri vematunhu takanyorawo zvinoenderana navo kuti aiwo havatenderwi kuti vange vachitora matsivi nezvematongerwo enyika. Saka nekuda kwaizvozvo zvinoita kuti vanhu vave vatange kuona kunge sarudzo dzisina chirevo. Vekwarejistra vanopa zvitupa takavanyorerawo zvekare, saka totarisira kuti vange vachiverenga gwaro iri vachiteerawo kuti pane zvatataura ndezvipi zvavangaite kuti vange vachibatsirika vachinge vachibatsira vagari vemunyika. Vemapoka maorganizations akazvimirira oga takavanyorerawo zvekare totarisira kuti vange vachiona kuti ndezvipi zvavangaite kukurudzira vana vezimbabwe kuti vange vachinonyoresa kuvhota vachichengetedza zvekare runyararo mukutsvaga rutsigiro kusarudzo dziri kuya musi wa 26 March.
Avo vange vari nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reelection resource center vasolomon bobus bunu vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akabudisa gwaro rinotsanangura pamusoro pezvinodiwa kuti mapato aite misangano nevatsigiri avo panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Mugwaro rinozadza mapeji matatu rakasainwa nemutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati. Mapurisa anoti mapato ose anoda kuita musangano anosungirwa kuudza mukuru wemapurisa munzvimbo yavanenge vachida kuitira musangano wayo kuti vanhu vadzivirirwe kubva kunjodzi dzingangoitika. Vanyati vati hazvivafadzi kuti mamwe mapato nemagweta avo vanonyora zvemanyepo kuvatsigiri vavo pasocial media vachiti zvinosiririsa kuona mamwe mapato achiita zvinhu zvisingabvumidzwi, vachiti mapurisa achaita basa ravo nemazvo kuona kuti vanhu vakachengeteka pamisangano iyi. Vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti zvataurwa nemapurisa hazvina nematuro ose uye mutemo hautauri kuti mapurisa ndiwo anopa vanhu mvumo yekuita musangano.
Gwaro racho ndorinonzi nechindevere amanyala. It's a complete nonsense. Harina nemusoro, hapana zvarinorewa pa mapurisa. Maintenance of public order inongo require kuti maparties informe mapurisa kuti wari kusangana pakati pakati. Zvi security arrangements izvi hazvinoba munhiri imomo. Chinoshamisa pa statement iyi ndechekuti pane rimwe rally mapurisa akatiwo hawana ma adequate security arrangements, saka we cannot hold that rally. Asi parakazoitwa rally yacho nehasha nenharo mapurisa akauya akawanda chaizvo. So mubvunzo ndewekuti wakabva kupi kuti waikwanisa kuuya wakawanda kuzostopa rally? Kana kwakuya kumisa rally rewecc wanoya neforce yakasimba chaizvo, mawater tanks nemapurisa, matrucks anenge akazara mapurisa. Asi pamusangano pachiwo wakambengwati haungaitwa vangekuti hatina bamandike masecurity arrangements. Chimwe chinhu ndechekuti wanhu vanokumbira kuti waite rally, wanotaurira mapurisa kuti wakuita rally, ndeitlukusaki ECCC yega. Wezanu nawamonzura wanoita rally nguva yega yega yawanoda, hawapuhwe clearance yemapurisa. Saka statement yemapurisa haina basa ba, hapana zvainotaura.
Vanyati vataurawo kuti mamwe mapato ezvematongo enyika ava kuda kuita zvehasha panyaya iyi, munozviona sei? Zvingaitika izvozvo?
Varikukorera bato rimwe chete ba rimwe chete rega reCCC. Wanhu weCCC wakarambidzwa kuti waite rally yavo pasina chikonzero chiri credible. Waita ndo inonzi defiance campaign iyoyo. Saka varikungorewa vanhu kuCCC. Wanhu varikutyora mutemo ndiwo mapurisa wachiwo. Hawana mararamiro yekustopa ndima rally. Rally yekugokwe wangawanzi musawe ne more than 100 people. That is illegal. Saka wekugokwe kwakauya ari kuma thousands. Saka wakauya wachizostopa wazwanzi matyora mutemo. Hapana mutemo unoti kunofanira kuita vanhu wakawanda wakawanda zvakadini. Saka ndiri kuti statement yacho haina muchindewee tinoti ngamanyala just haina sense ba, hapana zvainotaura. Iri kungoedza kuvharira ndine program yemapurisa nezanu wanoshanda pamwe chete po rekurambidza ndeye weCCC kuti waite ndima rally dzavo. The day before rally yekumarondeya wanhu wezanu waiita maka rally dzavo, wakaita rally hawana kupuwa ndike, hawana kukumbira ndike, hawana kumbonotifaya mapurisa pa, hapana zvakaitwa kwavari.
Vanodzidzisa zvokutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Inspector Paul Nyati sezvo kwangi kwadoka. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. UK Tinoti mutungamiri wepato re Citizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo pamusangano wavakaita pachondocho Business Center neZuro kuti kugadzirisa nyaya yegukura hundi ndicho chezvimwe zvinhu zvokutanga zvavachaita kana vakakunda musarudzo. Vachiti vakuru mubato reZANU PF havana hanya nekugadzirisa nyaya iyi sezvo vari ivo vakakonzera nyaya iyi. ZimLive.com rinoti mapurisa matatu nemumwe mushandi weZesa vakasungwa neZuro vaba tambo dzemagetsi kana kuti copper wires mupumula East kuBulawayo. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chamunoro wandimu na South Africa Ndiyango Kwa njigereza angu pa msoro Masanga na rafana ni sajati Ni eyo Kona kwa angu masanga ni ave I used to this I don't know kwa rafu ni re Rebu tukaiti bloodshed Ni Zimbabwe Kwa jazi ma politika wa vairu Ndiyo tika wa tuwana wa shiji Zino kwa leda kushe na kuti Afrika Sikalamba tiri kumashuri Ukaona munhu angave mutungamiri weZimbabwe Zambia kusati naAfrica macho atadza gatiwanawana nemagasi muzaita mutungamiri weBotswana aibva ataura ipapo iye nekama kuti zvazviite mukabe watadza ikozvo zvinhu zvikatarisa munhu South Africa vanyerera nasiro nemaposi kunyara iye arimbori chairman wedhimomendi kusadhaki politica wachiye vanziyani andega kukonde mazvinhu zvichipatena zvakadaro chichangoitika muZimbabwe Mishada Steve wa unrest. Vozi, kwa zile zisafika nguwe ya kuti mwujinji ulezi babu wa chada ujairiwa. Zulukuwa ni kwa chero, ni mbafu ya kawani. Kutu mwuzi babu mbukutungwa ni masoja. Waziru kujibawa ni wani. Waka zipinga pajigawa. Wajitoti, waka ugraisa mkabi, bestiresi.
Makadi kwa studio FFM. Ndoda ukutaura, zulukutaruwa ni wani weZANU PF warukuti. Pa rally yavachamisa yeku Bulawayo White City yanga isina vanhu ndofunga vakakanganisa kuona vakaona vanhu vaiva navamuhadhi kutolocho vasingasviki 200 ndokudando vavanobvira ku White City kwakazara kuti pa nevanhu vachamisa ndivo vane vanhu vose vemuZimbabwe kusanganisira maZANU PF anonyepa nokuchia kurorwa vachingoinda vachiti tiri vanhu veZANU ndeve CCC yavo ndeva vachamisa vanhu ivavo kuwaiti siti kwakazara chaiko zvokurevesa asi kuna vamuhadhi uku kwavakatosha ivo kuinda kwakune vanhu vasingasviki 200 uku kuda ndokwavanoreva kwete kwaivana vachamisa kuna vachamisa kunozara zvavanozouraya vanhu vanenge vachivaurayirei handiti vanoziva kuti kuna vachamisa ndokunouya vanhu kugogo handiti vakaita zvokuvambidza vachamisa kuti vataure nevanhu vachamisa munhu wevanhu ndo muridzi wevanhu muZimbabwe muya ndivo purezidendi wevanhu ngavasazvinetsa maZANU PF havana vanhu
pastudio 7 yapo makadiko vatereri vese nevashamarari vestudio 7 vana mukoma vana bhudhi yapo vanasisi vacho sevashamarari ndokukwadzai nemufaro ini ndiri pano paFree State ya ndinoda kufara nemamwe mashoko andinonzwa akanaka bhozi zvakanaka tozvitsigira zvamashoko akanaka anotsigirwa kusiri kuti tinotsigira vanhu vacho vanhu aite tisingadi kuaona asi kuti jete ichida chi mashoko awo akanaka ndokode kungofara nemashoko akataurwa naachiwenga ekuti hatidi violence kana munhu wechikambena anofanira kukambena zviri pachena uya asingadikwi nevanhu anofanira kunyatsokuona kuti hazvishuwa anhu handidi mukana ndiri kupuwasa anhu handidi zvinondifadza maningi ndotsigira zvangu bato raNelson Chamisa VCC ndokwedu zvakomana ichidoko nekuti hatina mabasa kaizvo hatina basa iko zvinhu zvitori kumwemhiri kwetinotoshungurudzwa tichitotiza apa yeishi pakaoma manzi here pakaoma pandinofara nemashoko achiwenga totongozviziva kubva muhistori kuti the role of the army was to maintain peace and to defend the state not to kuuraya vanhu hazvisizvo
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro muvhuro vamiriri veAmerica neveChina vakaita musangano mukuru muRome unonzi wakaita maawa manomwe. Chipanga mazano chemutungamiri weAmerica vaJack Sullivan vakaita musangano nemukuru weChina wezvekudzidzana nedzimwe nyika vaYang Jiechi. Musangano uyu unonzi unokosha muzvinhu zvizhinji kusanganisa hondo iri muUkraine nezvimwe zvakaita sekuda kweChina kutengesera Russia zvombo zvehondo. Tabata vanongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatiudze zvizhinji.
Chinhu chiri kuitika ndechekuti izvo America sekuvimbisa kwayakaita kuti haisi kuzopinza masoja ayo muUkraine kuti arwisane nevaRussians. Tinoona kuti pari zvino ndozvavachiri kutevedzera izvozvo, asi on the other hand tinoona kuti America nemasahwira ayo ainotyidzana navo avo vari muNATO vari kuzama kuona kuti vangabatsira sei Ukraine vachipa zvakaita zvombo chikisibeta kuti zvibatsire masoja eUkraine kurwisana neRussia, asi iyo pachayo America haisati yapinda mukati mehondo iyi.
Munoona sekuti pane njodzi yokuti hondo iyi icharamba ichienderera mberi ikatobuda muUkraine.
Anogona kuita dambudziko iroro pakuti mazuva aperawo Russia yakaataka besi really very close ku Poland, zvokuti vanotaura vanoti izvo Russia ikaita mistake yokuti inobomba kana kuataka any other country iri mubato renato, asi anova avo aimbori makantri aityidzana neRussia vakabuda pakaparadzana Soviet Union. Zvizvozvo zvinoita kuti ana America vana Britain, France, Germany vazopindira muchitsidzirano chavo cheNATO chokuti mumwe weNATO akangoatakwa naanybody zvake vamwe vose vachapindira. Saka tinoona paine dambudziko iroro, asiwo tisingazivi kuti neRussia vaPutin vangazviita here izvozvo kuti vangaataka another NATO country, nokuti vanenge vachitoziva kuti vanenge vadenhana nezvakawanda.
Nhasi tanzwa zviri kutaurwa kuti Russia yakumbira China kuti ibatsire nezvombo. Pane chii chamunoona panyaya yakaita sei, Dr. Machekano?
Inyaya yatinoona kuti China mamiriro ayakaita ndeyekuti iri kusapotana neRussia. Izvi zvinobvira mukuu wirirana kwavakaita vakasaina some agreement just 3 weeks before Russia yapinda muUkraine. Vaputin vanga vari kwaitanga maolympics kuChina uku maspecial olympics. Saka vanhu vari kufungidzira izvo kuti mukuru weChina akanga audzwa navaputin ikoko kuti ndozvinenge zvichaitika kuti anenge achapinda muUkraine. So tinoona isu kuti China iri kusapota Russia, and izvozvo zvinoratidza kuti zvinhu zvinogona kuipa kana vana China vakange vakupindira pakupa zvombo kuwirirana kwenyika dzakadaro. Asi ndofu ndinoona sekuti igwara risina kunaka.
abo vange vari vanongorora zvamatongerwe enyika Dr. Rodrick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vaimbova meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanotarisirwa kumiswa mberi kwedare nhasi mapurisa eZimbabwe Republic Police anobudisa gwaro pamusoro pekuitwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro musarudzo masangano akazvimirira anobatsira nezvisarudzo anoti uwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota hwakanyanya kudzika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.